ijira uro inandi diwe musandi pekatsanga katsanga ndinoda munda ndirime onde kango kamunyoro nde mano parusiyo ana umbimbindo Ndinoda kuuchirwa ndichigamuchidza Ndimiraze mukono iwe ndoti kokoriko
Kokoriko
Kumira kuti dzi pakati pembinga ipapo
Ndibe mazano ndibe mandu yeta
Pakarongeka vanoenda kwakarongeka
Mandu yeta
Pakarongeka vanoronga Ari amai, vakati haina usavi, panoda chitaka chehwai. Nama ya baba, vakati haina mari, vanotsenga kavi. Cheukai, ndiende pari nani, shida ishavi. Cheukai, ndiende pari nani, shida ishavi.
Mazaya
na muto
Eunde.